A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 16th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the current situation in the country where the army early yesterday invaded the country's broadcasting station and later on announced they were in control. We want to find out from you how what happened is affecting women. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you're free to do so. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kosha olesine yilo olobo mama sitinga sidibaneni khona lapha emsakazweni wethu oye live talk owe studio 7 Washington DC. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Lenze like and join in the conversation and share labanye ukuze sibukele sibaneni.
If you're on the internet, you can also find us right there on the internet. Go to www.voazimbabwe.com. And if you're interested in reading in Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com. And you can watch us right now.
Anything I've seen before. It's calm, that is good, it's peaceful, it's quiet, but it's uncertain, you know, there's anxiety and I think even tension because there's a lot of worrying about, so what is it, what does that really mean? They've said that it's not military takeover, and then what is going to go on? How is it going to end? What are they really going to do? Almost like a simmering, smoldering, which is burning, but quietly, expectation for some clarification as to what it is the military is going to do and when and how. And also puzzlement of, you know, we've been seized with the vote registration changes. So what will happen to the election? Because today, ZEC is supposed to continue with the phase three of the registration blitz. In my scenario, which people came out and they ended on the 13th and moving to the, and even the people who still didn't even appetite to register to vote, who get the information late or didn't have it, who want to continue to register. So, you know, like their hands, like when they live. But the good thing is that calm is peaceful. And it's actually, and it's not, it's actually, there's almost like a frozen, almost relief, more or less, not happiness, but expectation of people really want to, so what's going to happen next? Because the sense that, look, this government must go, you know, like the rule of Robert Mugabe. From what I see, people are expecting to hear something definitive that, you know, he has gone whichever way and that he's not going to be president again. That's the talk that I'm hearing in the Constitution say. So, but then what and how and the need for peace and for resolution and the, you know, participation in the process of the citizens and wanting to know what their futures will be like, what Zimbabwe is going to be like next.
What about as parliamentarians? Has anything been said? Because we saw when the statement was said on ZBC, they said for parliament to go ahead as normal. Has anything been said to you as parliamentarians?
Not really, but I myself passed by parliament yesterday. I was going to appear in the Labour Court on behalf of a client of mine, and I passed near because it's closed by. I saw something I haven't seen before, the Kwame Nkrumah Avenue entrance of parliament yesterday in the morning. I was waiting for a hearing at 9. That public entrance was slammed shut. And, you know, because it's also opposite the Defence House. And at the side, the other block is the Mutapa building. And soldiers are in trucks and so on, in tanks nearby. And then when I then left the Labour Court, instead of the police officers that usually occupy the parliament car park that you pass by, it was occupied by soldiers. They were in charge. And I happened to bump into members of parliament who were clerks and they were outside. And so "Are you not working? What's going on?" And they said they had the army had gotten in there and it more or less like vetted them and so on. But clearly they were not. I wasn't able to tell whether it was still some way, but it was closed and shut down like the entrance. So not to assume that there was nobody in there. And then I remember Portfolio Committee on Justice, Legal and Parliamentary Affairs scheduled to go for public hearing today, actually, on the insolvency bill and the electoral amendment bill. And yesterday, chairperson of the committee announced that the public hearing for those bills had been put on hold to further notice. So that's all that I've gotten to. I don't know what's happening and what's going to happen. I hope to know.
We're hearing there from Jessie Majome, the legislator for Harare West. She was just explaining to us the situation in Harare, PJ. But for those that are just joining us, today on the Women's Roundtable, we are looking at the current situation in the country where the army early yesterday invaded the country's broadcasting station. And we understand right now they have the president, Robert Mugabe, under lockdown. So we want to find out how this situation is affecting women. What are your views on the issue?
As you rightly said, Marv, President Robert Mugabe is currently being confined to his house by the army while negotiations are taking place. The South African government has sent in mediators to mediate with the assistance of Father Mukonori of the Roman Catholic Church. And there have been some photos and images that have been floating around on the social media, as well as in the Zimbabwe Herald.
Yes, sir, PJ, the army has actually reassured and assured the public that the president is well and is being taken care of and that the action is not a coup, they say. Pictures say first early this afternoon or later on this afternoon in the state newspaper, The Herald, showing the president in the company of Army General Constantine Chiwenga and other ministers, as well as the mediators from South Africa. SADC is currently having a meeting in Botswana to discuss the Zimbabwean issue.
Yes, it's the Troika arm of the SADC, which deals with defense and peace. Earlier today, former Vice President Joyce Mujuru also called a press conference where she also discussed about the issue, as well as the MDCT President Morgan Tsvangirai also held a presser and called for Mugabe to step down.
Yes, the army has been using the state broadcaster to communicate with the public, and many are anxiously waiting to hear. They keep turning on. Even here, I know the people that are actually live streaming right here keep saying, tell us the latest, what is going on. But we will, you know, continue to update you on what the situation is like in Zimbabwe right now. But let's take a listen to one of the messages that was played earlier on by the army on the state broadcaster. We're still trying to get our things together, but PJ?
Yeah. Namhlanje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama sikhuluma ngodaba olusegudwini okwensuku ezimbili ezedluleyo kube lokho kungazwisiseki ukuthi umumo wezinto uhamba njani ngase Zimbabwe. Njalo kulabo abasilandelayo lizananzelela ukuthi okwensuku ezimbili ezedluleyo besisakaza ngihola ngihola sibuye sizolinika izindaba eziphathelane lokuthathwa kwentambo zokuqondiswa kwezinto kumbe umsebenzi wonke nje ngase Zimbabwe, ikakhulu emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kuZTV kumabonakude, lapho ke okuphume khona izolo emadabukakusa ongqongqotsha bebutho uGeneral Chiwenga, uConstantine Chiwenga, kodwa ke emelwe ngumsekeli wakhe uGeneral Sibusiso Moyo, lapho kade ecebisa khona esazisa umZulu umphakathi ukuthi hathi asithathanga ntambo zombuso, kodwa ke sithe silungisise izinto sibe sezionakala. Ikanti ke abaningi bathi ukuonakala kwezinto lapha kube kuyukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa ukuba ngumsekeli kamongameli okungabe kuyikho okuxoxoze kwabanga ukwadala ukufuthelana okukhona okwamanje okukade kusebandleni ele ZANU-PF lapho ke obekulwisana khona kumbe okulwisana khona amaxhuku amabili akhokhelwa alamabizo athi Lacoste kumbe G40. Ele Lacoste la ngkhona elithi ngwenya yilo elika Mnumzana Emerson Mnangagwa. So uMnumzana Mnangagwa kukhanya ubevele elosekelo olukhulu lwalabo abalwa impi yenkululeko njengoba yena engomunye wabalwa impi yenkululeko. Njalo sokubonakala ukuthi unkosikazi kumbe ngithi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe nguye akade vele esemele ukuthi abekwe igama lakhe laphana ukuthi athathe isikhundla kusona leso esesishiywe singela muntu uMnumzana Emerson Mnangagwa ngokuxotshwa kwakhe ebandleni kanye lakuhulumende. Ikho ke lamhlanje lokho esiqhubekela phambili sizwe ke sibone emifanekisweni ephume emakuphephandaba le The Herald eZimbabwe lapho esibone khona imifanekiso okokuqala phakathi kwensuku ezimbili uMongameli Robert Mugabe kodwa akachongo lutho kodwa ke ukukhanya kulokuxoxisana kulokukhulumisana kulomlamlankunzi izithunywa ezimbili ezisuke kwele South Africa ezithunywe uMongameli Jacob Zuma ukuthi azohlanganisa amacele omabili abelokufuthelana kodwa ke uzananzelela ukuthi abebutho lokho besithi hachi uMongameli ugcinekile njalo ulondozelekile akula muntu osimgcinile akula lutho oluzakwenzakala kuye. Ikho ke abantu abanengikade becabanga ukuthi enxenye kungagcina kulokuchitheka kwegazi kodwa ke abekubutho kukhanya ngani ayisiyo injongo yabo leyo abayazama ngazo zonke indlela ukuthi kungachitheki igazi. Wathi okwamanje silalele omunye owesifazane olwela amalungelo abesifazana akade ekhuluma laye ngakubonayo ukuthi kuyenzakala phakathi komumona lo ukuthi ilizwe seliphansi kobuqondisi kwabakubutho ngoba kuthiwa lasendleleni lapha ama roadblocks amaningi akade khona akade emanwa ngamapolisa kade akasekho ngalezi nsuku uzabona kunyakazela amasoja zonke indawo igcekeni lendizamchina esilindweni sendizamchina eseHarare International Airport kumbe njalo Robert Mugabe International Airport kuthana nakulamasoja njalo abangenayo labaphumayo khona lapho kumele babe lezithuba njalo iroadblock eduzane legceke lendizamchina khona lapho lalo lila masoja akhona khona lapho hachi amapolisa akade sedinga ukufumbathiswa. Ungananzelela le nkulumo ezikhulunywayo phakathi kwezinkundla zokukhulumisana zokuzilibazisa kubo Twitter kubo Facebook uzananzelela ukuthi abantu abaningi bayajabula besithi ha amapolisa akade sesithwale senzima awaseko kuma roadblocks. Wathi sizwe omunye olwela amalungelo abesifazana oyenhlanganiso ye Women in Leadership and Development World unkosazana Samu Khumalo.
I don't think so. Women have always been marginalized by the ruling parties since 1980. So I don't see anything changing now simply because the current president has to go. And the new president has to come in. Patriarchy has always been a principle within ZANU-PF. I don't see anything changing at all.
But some might say that this military has taken a stance or taken a step towards removing the current government. That might give relief to not only women in Zimbabwe, but the whole of Zimbabwe. Your thoughts?
The challenge that I have with this whole is the process. Yes, we're looking forward to leadership renewal. And that leadership renewal must take cognizance of the process. How we get there is more critical than the end result. And also, we do not want to set precedent where we are saying that if you are not interested in a president, then the military comes in and then they're able to put and remove leaders. We do not want that culture inculcated in our country. And as women, we are always marginalized. And I think that in this, again, we are also going to be spectators as the process goes on. And even those women that may participate in this process, I think they will be just representing a process. I don't think there is genuineness in including and involving women in political leadership in Zimbabwe. Until that culture has changed and we have a new culture of doing things and of inclusiveness, and see women being part of this process.
That was Ms. Mukumalo, mm-hmm. of the organization that stands for Women's Rights, Women in Leadership and Development, or WLD. Bengikhulumela ngesiNdebele kodwa ke ngithe sengithatha ke sengitatazela sengisiza lapha e-studio Marvelous inxenye ngithethe esiNgisi ngathi
isiNdebele tabatanzwa PJ tabatanzwa zvavanga vari kutaura aiwa kunewo vachangopinda muchirongwa chedu nhasi pachirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa zviri kuita munyika zviri kuitika munyika umo takaona mazuva apfuura vechiuto vachitora ivo vachienda ivo kunepfenyuro yeZBC uyezve tikaona vachitaura vari ikoko kuti aiwa vachange vachimboita hurukuro dzekuti zvinhu zvigadzikane munyika. Pari zvino tiri kunzwa kuti mutungamiri wenyika vari muhurukuro neivava vechiuto uyezve pane nhumwa dzakabva kuSouth Africa naFather Mukori veRoman Catholic Mukonori veRoman Catholic Church vari mozve muhurukuro idzodzo. Saka tuda kuona kuti pane chichabuda here nekuti vazhinji vakatarisira kwatiri PJ kuti vanzwe kuti zvii zviri kuitika. Nhasi taona amai Joyce Mujuru vaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika vachiva ivo nepress conference uyezve vatsvangirai vawanikawo vane press conference yavo vachizeya zviri kuitika munyika izvi. Asi pari zvino regai timboenda kune mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa timbonzwa zviri kuitika pamusoro penyaya iyoyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, amai Mujuru varamba kutaura zvavanofunga pamusoro pezvakaitwa nemauto, asi vakati veruzhinji vari kutarisira kuti pamedzisiro yezviri kuitika munyika munhu achatungamirira anofanirwa kupiwa masimba kuburikidza nekuiswa pachigaro neveruzhinji.
Nyangwe chine chii zvazvo zvikaitika, vanhu vari kutarisira kuti munhu ngaavepo nenzira yekuvhota murunyararo asingatye, asingatyisidzirwe, nokuti vanhu vakatambura vakawanda. Hatingataure kutambura kwaiye zvino chete, tingade kutambura kwemakore akawandisisa ane vakapera vakaenda nevachiripo vamwe nhasi.
Amai Mujuru vati zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvinofanirwa kupiwa mukana wokunonyoresa kuvhota pasina kushungurudzwa kana kubvunzwa mibvunzo nhando.
Vativeika nenzira yekuti munhu wese ari kugona kuenda kunonyoresa, manyoresero iwayo ngaive akatsarukana negwara kwaro, kwete zvimwe zvatiri kunzwa izvo zvekuti waenda kunonyoresa unobvunzwa, wonzinyi woshungurudzwa. Kwacho kuri kufanirwa kunonyoreswa, zvekunonyoresa zvacho zvinononoka kusvitswa. Mombonzi zvinotangwa nezuva rakati zvorega futi kutanga, mozonzi zvichapera nezuva rakati, ko mambodii kutanga nezuva rakakodzera? Mambo upa here tsananguro dzidziso yekuti vanhu vakwanise? Hazvi zvekuvanza vanza izvi. Upenyu hwevanhu zvakafirwa nevanhu izvi, zvakatamburirwa nevanhu vakarasikirwa neupfumi hwavo mukurwisa rusununguko rwenyika ino iyi. Zvina basa kuti wanga uri mutema kana muchena, kana wanga uchibva dunhu ripi, kana unotaura mutauro upi, vanhu muZimbabwe vakatambura kuti nhasi tigone kutaura zvatiri kuita izvi vanamai Mujuru.
Amai Mujuru vakurudzirwa kubatana kwemapato yese, vedzisvondo, vashandi, vadzidzi neveruzhinji kuti kuitwe hurukuro yekuti Zimbabwe yofambira mberi sei. Amai Mujuru vaudzawo vatori venhau kuti kubva mauto zvaatanga kutonga munyika nechipiri havana ruzivo kuti chii chiri kuitika. Kunyange hazvo kuri kutaurwa kuti kungangoita hurumende yomubatanidzwa ingangosanganisira ivo, vati hapana akambotaura navo nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tiri kunzwa apo kubva kune mutori wedu wenhau, asi regai tiendezve kuna amai Mujuru tichiona zvavange vari kutaura papress conference yavaita nhasi muHarare.
It has been nominated presidential candidate of people.
Zimbabwe should be a land of equal opportunities for all who call it home, not for few selected individuals or a group. There is no doubt that we are in need of transitional arrangement that should attend to key issues of economic recovery and electoral reform processes.
Tiri kunzwa apo kubva kuna amai Mujuru vaimbova ivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Regai timbochingamidza vari pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona, vari ku live stream nesu. Tina Dulip DZ Masara anzi Jehovah vanopindira vanhu vavo. Thank you Lord. David Matiza anzi ko amai varipi, vari kubvunza kuti amai Mugabe varipi, tiri kungoona mifananikiso ya baba Mugabe vachiita ivo nhaurwa vari ku state Osasi, apana amai vataona. Thomas Dende arikuti pakaipa. Simon Mabasa arikuti Sadak is the one that did bad for Zimbabwe. I don't trust them at all. The Sadak as mediators, Mugabe, with Sadak as mediators, Mugabe will remain in power. Marceline Chachocha arikuti live from Cape Town, Mugabe must go, please. Tine Mugida arikuti ko kudzi, how far? Ndofunga wari kufunza kuti ko vachipanga vatambenge tanzwa ivo vachitaura vari ku ZBC nhasi kuti haufana vachipanga. Fungai chidoko ari kuti tired, please bring Grace pano or else go and take answer. Tinenge taneta nhau dzacho dzinenge dziri kuwandisa, hunzai amai Mugabe pano. Ndozo kutaurawo fungai chidoko. Thomas Matangira anzi Sadak is just like the AU. They are completely not useful organization and their annual meetings are just jamborees of eating pancakes and squandering taxpayers' money. Mwah! Mkoma watamwa PJ, mkoma Thomas watamwa anzi Sadak ndiye kungojika zvayo mari vanhu vachinwa tsvutugadzike. Tungamirai Joseph Masiana arikuti we want please Tigray wadzimwe nhau. VOA please ndapota hunzai nhau. Lydia Tsuro anzi Sadak yatanga. Yakanga iripi nguva yese nyika yedu ichitsva. Pakadai ngavabve tione isusu zvokuita tiri tega. Saka vanhu vari kuti vari divided kuti poitwa sei. Calver wewe muzvondi vari kuti haiwa isusu takakuwara kunoku. Philip tichaona muremo shamba ari kuti generals must not listen to Sadak. Arikutaura vachiwenga nevamwe vavo vechiuto. That organization is not useful. It's killing our country. And go forward, Mr. General. We are behind you. It's so much, we are tired with these heartless people. Sort them out. I salute you. Koya je benevolence nyati arikuti tapinda wo Ronica McPhee and we don't need Sadak. Saka vazhinji vari pano vari kuti Sadak aiwa atisi kunyatsofara nayo. Benevolence nyati arikuti live from Jerusalem tinokuchingamidza I Simon Mabasa and as long as Sadak is mediating nothing will come out of this positive. They will make sure that Mugabe is in power. We want change, not Sadak. Saka pana pa Sadak ndo iri kunyanyota urwa PJ. Fungai mawarunga kuti I mean really even if it is well in our country, who in their right mind will be working at the age of 93? Saka kuti kunyangwe zvinodai zvazvakanaka. Dai baba Mugabe vaenda pai pamulandigere. Tony Sneo arikuti arikurambawo zvekutaura vamwe. Prince in Love wants watching from heaven and this kuzoti vari kuti heaven kudenga here kana kuti kupi handizivi asi ndinokuchingamidza imi koma Tonis. Prosper chatakudzwa chipukaro
chipoko
panzvimbo handizive PJ nokuti ndizvinonakidzira live feed ndezvekuti munhu anonyora zvaanoda saka tinokutendai vanenge vanyorawo zvavari kuda uyezve kunge muri pano Theodora Nyerere vari kuti vari pano Thepethi Zulu apo ndofunga ndakanganisa kutaura Sare News sorry kana ndakanganisa muri pano Benevolence Nyati vari pano Tonsi vari pano Simon Mabasa vachangirai. Hanzi varwara chaizvo uye vapera dai vapawo vachamisa kana kuti vakupe ndokutaura kuri kuita mukoma Simon Mabasa vari pana panofunga vari kutaura mushure mekunge vaona mapicture epress conference yaitwa nhasi. Lloyd Munamo muchumwa ari kuti but mai Mujuru munondigumbura Arukuti ya gumburu wanamae mjuru. Stella Gideon Muchemwa. Sisu Stella tichaiza kukufonira ima tipa namba zenyu panapa. Kuti mupinde mchirongwa nekuti tanga tataura kuti tichange tiri kukufonirai pachirongwa. Lilian Suwedi arikuti tiripano benevolence anzi tiripo ana gozho gonzo anzi why speak now after being chased from the party ndofunga varikutaura amai ningikiri amai mujuru tendai mafongeri charuka anzi mai mujuru gavanyarari andisi kuzoti varikuti tine munhu erati
yeso kulo munthu womhlonishwa esilaye ecingweni siyakwamukela.
Yebo.
Kunjani mama?
Hayi ngiyaphila linjani?
Eh, wena ungaphike ko eZimbabwe kumbe eBotswana kumbe Africa. Yee, uyaluzwa udaba oluse kudini? Nkosaza.
Yeah, ngiyaphila.
Ma? Ngithi uyaluzwa udaba oluse kudini, wena ubona njani? Umbuso lo oebutho ungasinceda yini thina njengabo mama? Kumbe njengelizwe?
Hayi umbuso webutho angithi phela la ncwadi ungasinceda umthetho wesadeki ngapha bathi kawumelanga ukuthi ibutho libuse. So khona kade bekuthile ukuthi sizakhetha ozabe zambile okwesikhathana yikho ku-right. Bengisalalela inews nje kathesi indaba ebekade ikhulunywa yesadeki. Angizwanga lutho mna nizokuphela bekhuluma ukuthi akumelanga umbuso uhluthume. Nxa kuthi kuthiwa kuthunyelwe abanye ukuthi bekhangela ngale bathunywe uJacob Zuma. Ukuyakhangela ukuthi isimo sinjani lokuyatyela abebutho ngalo ukuthi bengahluthuma umbuso. So lo bebalinyuzi wasebuza lo bebika ukuthi bengayala-ke ukulandela khonokho okuthiwe wathi hayi bengayala kuzabizwa futhi enye i-meeting sokuthatha isinqumo sokuthi kuyenziwe njani njengoba babe sebeyalile. Kodwa abakwazi ukuthi kutho ukuthi into ezathatha isikhathi basayikhangela bathe basakhangela isimo ukuthi kuhamba njani. Sili lathi sisakhuleka ukuthi hhayi ukhulu nje wakukhanya ngani uyalela abamncenge sibili bamkhuphe bengambulala abazabe sebedabe ubunzima abamncenge bamkhuphe vele kaphume
nxa usizwa abasekhaya bona bathi umumo ume njani kulokufuthelana na okokuthi kungaqhamuka udlakela loba ukulwisana komndeni.
Hayi koBulawayo ngiyakhuluma laba koBulawayo. Hayi koBulawayo bathi akulalutho udlakela lungaqhamuka kuphela njengoba belokhu besithi ukhulu uyala sengayala phela ngabantwana labana amasotha ngale sengingabe lokhu eyalele vele esegugile bagcina begcina bemcabangele ingqondo yokuthi ngolo simbulala umdala lo oyazenza bengambulala yikho lapho sokungaqhamuka khona udlayeke mna nje angikwazi ukuthi uNkulunkulu engangena njabo enhliziyweni zabo ukuthi bengamhluphi bengamthayi bamcele kuphethe ukhulu uyekele kuzazayekele kuphela yedwa.
Ubona ngani angasuka khona lapho lo mkakelo ongafuniyo ukusuka embusweni?
Hayi mngakhanti kakho vele ukhanya ngani usagola amacimbi ngale namibhiyi uhlwabaleka yeniye yedwa oseleyo ngale abancenge bengamjayi ngoba bengaqalisa ukuvusa udlakela into yabona amazwe la angomakhelwane lawa sebekhangelele babekile ihlo vele badinga ukuthi kube le something e-wrong ezayenziwa ngamasotsha ukwenzela ukuthi kusasa kuthiwe amasotsha ezimbabwe aphambani. Bengikhangele ku-Facebook page yalapha enye eButswana abatwana bayasapota kakhulu batshone vele becomplaine imini yonke ukuthi no isadek kudala yabizwa ukuthi iyexazulula udaba lwezimbabwe yayekela siyacela lime kancane abantwana labana bezama ukuzikhulula ebunzimeni kudala besafa besenzimeni embusweni kafaro so yekelani nabanye abantwana bekhululeke so bayabona labo khona ngale sadek ukuthi khona ngale meeting babonile labo ukuthi abala support abantu be-afrika le laphethuzwe ngomakhelwane bayala bathi no yekelani nabanye abantwana bekhululeke 37 years bedonsa nzima sade kade uhlezi ngaphi iminyaka yonke le ungayingeni indaba ezimbabwe namhlanje sokukhutha umgari sokutshintsha sokugodola sokunjaninjani no yekelani nabanye abantwana so lapha bona badinga ukuthi kuze kube le something embi ezenziwa ngamasotha khona bezangena so amasotha akangalwisi umgabeka bamyekele bamtshele ukuthi khulu uyekela banganiki ithanisi yokukhuluma labantu kuzazabhokakala yekela anti vele semdala musuzadingeka ukuthi ongalale bamyekele.
Bamba konapo ecingweni mamdluli.
PJ tine mumwe mutereri wedu anga anyora paFacebook page ndatinini kana muda kupinda pachirongwa chemadzimai vaimanyora kuti hashtag madzimai vabva vadaro. Sisi Olivia Mazaiwana tokuchingamidzai pachirongwa.
Ndiko madzimai kwese kwese kwamuri nemi muri pachirongwa.
Aiwa tiri nani sirekende tafara kuti mabva mapinda nekuti shuwa tatinyorai kuti hashtag madzimai mva madaro saka tinotenda.
Ndanga ndakatotarisa pa live feed yenyu ndanga ndatopinda kudhara pa.
Madzvanya iri pakanzi she.
Zvirikuitika kumba hazvisi kutifadza.
Mhm, taurai henyu tinzwi.
Hazvisi kunakidza. Especially ezvinezvi nyaya yeSADC yada kupindira panyaya dzekuZimbabwe. Hazvisi kutomboita zvachose. SADC must just stay away. Dai vaida kupindira mazuva esa vaka like tichidzokera kumashure 2008. MDC yakawina. SADC ikasapota kuti Mugabe yesi vakazviziya kuti aruza but vakasarudza kumuti apinde futi back pachigaro. Ndopa angadai akabva aenda ipapo. Saka ezvinezvi zvaita sei nao Mugabe akuda kubviswa. Ivo vakutanga kumhanya kuti no hazvisi kuita nekuti he is legitimate. Ipapo pacho paakanga abviswa pachigaro akanga achiri legitimate here ipapo. Anga asisiri because vanhu vanga vasina kumusarudza. Izvi zvinorwadza kuti tiri kutambudzika like inini ndiri ku South Africa vana vari ku Zimbabwe zvino hazvisi kuita handikwanise kugara nemhuri yangu tiri kugara musango tichidini dai zvinhu zvanga zvakanaka from that time tingadai tiriko kumba tine vana vedu saka inini semudzimai hazvisi kundiitira zviri ku situation iri ku Zimbabwe
saka ndombokubatsai muromo ipapo
vangabe vaita step down.
Imimi shuro yenyu ndeyei semadzimai tirikuona muri kuti muri ku South Africa nekuti hapa nhasi tati tidombopa mukana kumadzimai ndo vatoda kutaura navo panapa shuviro yenyu ndeyei?
Shuviro yangu ndeyekuti dai takwanisa kudzokera kumba. Ainda hatikwanise kudzokera kumba nesituation iri kwezvinezvi tinonofa nenzara. Like inini ndichakazondiita kuti ndiuye kuno South Africa ndakanga ndichiita business rangu ndiri kuZimbabwe muramba tsvina ukauya ukasikuparadza zvese zvanga zviripo ihurumende yava Mugabe futi yakatiparadzira zvatakanga tichizama kubatanidza kuti tirarame nevana kusvika tatiza tauya kuno South Africa saka shuviro yangu ndeyekuti dai vaMugabe vabva vabviswa zvachose vabva pachigaro toona the next thing maybe taidzokera futi kumba zvinhu zvoita zviri nani because ezvinezvi pa 37 years dzese dzavagara vari pachigaro hapana chavachakwanisa kugadzirisa ende nenyaya yekuti masoja vari kuda kuti ava Emerson Mnangagwa vapinde futi pachigaro hapana chavachagadzirisa chavakatadza kugadzirisa vachiripo pamwe chete navamugabi vangori same saka dai zvanga zvichibvira vanhu ivava vese vabva takwanisa isusu semadzimai takwanisa kunoshanda tiri kokumba zvisina kumbonyekedzwa zvisina kumanikidzwa nekudzvanyirirwa kwatinoitwa iwo haukwanise kutaura like kuonererwa kwandiri kuita ndichitaura ndiri pano kudai ndiri kuZimbabwe vakandinhonga musoro wachekwa ndakudimburwa muromo ndinorohwa zvekuti vana vakatarisa vanonzwa tsitsi asi kuti ndotoonererwa ndiri kure kudai so ndichitaura kuti vamugabe ngavabve
saka muri semadzimai imomo muSouth Africa muri kumbogara pasi here muchikurukura zvataona zvichiitika munyika izvi.
Kungosangana tumagrupu imomo mumaWhatsApp vanhu vachingokurukura nenyaya yemashandiro atinoita masikati neusiku uchitsvaga kubatanidza nguva yekuti mugoti asikana ngatigarei pasi round table panapa patimbokurukura aiwa kutongotaura nemafoni izvozvi mameseji anenge achingomhanya achienda pano nekokoko tichikurukura kuti so what's the way forward asikana todi kuti tirarame ndine vamwe vanguo vandinawo vamadzimai vamwe vandinowira rana nawo vatinombobatsirana maideas kuti what can we do asikana toshanda zvipi kuti tibatanidze zvii zviri kuitika totengesei kuti tiwane zvekutengesa saka shuviro yangu ndeyekuti semadzimai whether tiri kuSouth Africa whether tiri kuAmerica whether uri kuZimbabwe tikabatana semadzimai tichibatsirana kupanana ma ideas ekuti tobata chii kuti tione kuraramisa vana. I think that's the best thing we can do. Tichibatsirana semadzimai.
Aiwa, tinotenda.
Ma round table iwaya akadai fanika munoita ya. Then vanhu vopanana ma ideas ekuti toraramisa sei mhuri, ma business ideas. And the nenyaya yekuti vakadzi tisaitirane jealous yes vakadzi. Ngatisaitira negodo rekuti iwewe uro kublawayo iwe uro saka handikwanise kubatsirana newe ezi vakadzi vekuZimbabwe ngatibatane tiri pamwe chete kana izvo zvepolitics izvo zvingatisapotani as women kuti tisimudzirane.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mai Mazaiwana. Uyezve pese pamunoda kupinda pachirongwa ibva imangoti hashtag madzimai, uyezve dzvanyai pakanzi share kuti tione takawanda.
Alright, asikana ndamaita basa nekundifonera kutadza kutaura chaizvo chaizvo zviri pamoyo neshungu dzinenge dziri pamoyo hasha chaidzo chaidzo dzekuda ku like shed tears ozongozvibata kuti zvandiri mukadzi mukuru pane vakawanda regai ndingozvibata but zviri kurwadza hazvisi kunakidza zviri kuitika kumba kwedu.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Alright, asikana muvewo nezuva rakanaka mazviita.
Okay, bye bye.
Ingakathathi umlaleli olandelayo othi ngibale esilabo lapha kukhanya namhlanje kuyanyakazela lapha ku-VOA Indebele ekhasini lethu le-Facebook. Kulothabani Ngwenya othi ngibukele ngisegoli msakazi. UJemi Mamate uthi is watching. Unkosinathi Malaza ngiseDubai. USharon Kethiwe Ngwenya is watching. UPride Maphosa Dubai. Samuke Mthombeni South Africa, hi Pride. Thabani Ndlovu ngikuthiwa ngiseGaborone. UPride Maphosa uthi Samu unjani mngani. Sebeze bebingelelana khona lapha. Kungasenani. Timan Moyo watching from Oxford, UK. Themba Nyadzisai Mpofu seJozi. Samuke Mthombeni njalo, good Pride, thanks mngani hawo. Kati seli kulumbisana khona lapha. Mkondisi Mdlongwa watching from Randburg, South Africa. Vusani Mbuso Ntini is watching. Naza Ab Mozebra watching from Leicester. Faith Chauke watching from Boksburg, Johannesburg. Lot Lupahla Lupahla, Joburg, Beria. Nube Gilbert watching from Dubai. Thabani Ngwenya wazofaka le nombolo zake zethingo South Africa. Call me Msagaz. Zazama. Chris Gandhi. Bekezela Matumafuzwayo is watching. Thabani Ngwenya kuthiwa kuyajabulisa lokhu okwenziwe libutho laseZimbabwe. Philip Svanda is watching. Eric Mhlanga is watching. Shepherd Maxen Maxen sataki ngaibve inyaya dzedu dzemumba medu idzi. Izvi vamugabe nga hanzi ngavabve vachembera tanzwa nenhamo. Jane Mkandi is watching. Thabani Ngwenya Thabani Ngwenya kutelela mhlanje Marvelous. Lokho kwenzakala eZimbabwe kuyazijabulisa impela, ibutho lenze into enhle. Mhlonipheni Khola Mhloza Moyo, Mandla Mkhwananzi, Maichenai is watching, Atimalangi Sijibi, Mhlonipheni Kholeni Mhloza Moyo, Chucks Chakaza, Prosper Machisa Mlilo watching from Zim, I'm watching from Messina. Ena Mabaleka Sibanda watching. Ye, liqhubekele phambili lokho lisenze watching, lilike njalo kanye lokushare labangani benyu la kuma groups amanye elilawo ukwenzela ukuthi silalele silandele sibanengi iVOA Indebele. Wathi ke ntatheke umlaleli okhona ecingweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Hayi, mphilile sibili.
Mina ngingu-Hilda Nkomo. Ngikhuluma ngingapha e-UK, e-London.
E-London?
Yes.
Kunjani khona ngapho?
Ngiyathaba kakhulu. Hayi, thina siphilile njalo sijabulile, siyathokoza.
Lithokoziswe yini?
Amaqhawe asevele kukhulu. Okweminyaka yona leyi engabalekiyo. Umuntu elokhu ebusa sa esincindezela abantu bechaywa bebulawa songa zathi ilizwe kade lingelabantu. Kodwa kathesi ke sesikholisa ukuthi layaka akuzwi ngoba kathesi kungcono uku-house arrest, kungcono kuye ngoba bamkhangela, bamchaya, bamshukuluzi, bafuna nje ukuthi aqondise izinto njengendoda endala ukuthi kuthe kukhanya ukuthi kweshulekile kweshulekile ubaba lo ngoba ngifundula ukuthi kathe sikusukuseli ilizwe lithathwa kuze kube namhlanje akulamntwana osebenzayo akulabani la mawa kuthiwa umfazi nguye omthobayo kodwa yena wayeyindoda yokuthi akwanise ukuzimela phela noma umama engumuntu ongakhiyo laye wayele ndlela yokuthi no mina ngingubaba welizwe lokho hayi sokuthumaje kodwa laye wekwenza sekufuna ukusiqasha ngomunwe ikusiqasha ngomunwe lokho kodwa kathesi sina sithi lokho kwenziwe ngamaqhawe wethu siyathokoza ngoba baphakathi komthetho njalo bazithulele abatshayi muntu njengalokho kade kusenziwa nge-ZRP ukuthi abantu kade betshaya ubona umuntu kuligasi ubuso bungakhanyi kuthiwa la marali wona lawo ukuvele ukhulume nje i-slide mistake oyokuthi ukhulume enye into suthayo walimala ukwenziwa ikafirambeni
hayi thukuthele sibili nkosikazi sesiphonga ukukhulekela ukuthi kuzahamba kuhle akusoze kube lokuchitheka kwegazi
siyakhuleka sasivele sikhuleka kodwa okwakathesi umlimi ufuna ukukhulula esikhathi sesizile sezwile ukukhala kwethu ukusukisela nini kathesi abantu kumele baye emasimini bayelima abalanhlanyelo abalamali abantu bayasafa basitha imali ezinjini ama-10 million ngitshelani ukuthi uthombe utholakalele inkalakata zemali ezesabekayo kodwa ibhenki 00
hayi sibongele kakhulu nkomo mankomo
utho ukuthi thina siyathokoza njala sisho ukuthi imbi kayilwiwe thina mina ngikhule ngesikhathi sempi sanindezela sa-abuse angifuni ukuthi ngikuhlakaze kodwa kubuhlungu kimi engakubona lezinto engazenziwayo namhla kubi ukuthi babe besebesithi saleli ilizwe akunamuntu wayengasapoti ilizwe ukuthi ube lisotsha bayefuna ukuphekela besidla bekuhamba besenza konke ababekwenza babezuza isapoti from each and everyone from that country kodwa kathesi sebefuna ukuthi bona bazimangalise ukuthi wayizanu izanu yalwa izipra fosi yalwa babe vele besenza into one umuntu kuvele engangimesaluthi ukuthi wafelani George umqabu kunkomo wayevele neqiniso engafuni umuntuezela omunye umuntu
ungathini ungowakonkomo hayi kodwa sibongile kakhulu
ngithethe konkomo
nkosi ulikhosikazi lakonkomo
kodwa kathesi nginje asitsho ukuthi kumbe njani sasithabele ukuthi ilizwe lithathwe kodwa lihambe ngendlela eyiyo ngitshela ukuthi kathesi ngilo mntwana oqedileyo i-teaching kubahlezi kuthiwa there ku-waiting list ufinishinesing uku-waiting list when are you going to practice ungahlaleka ungayenzile ukuthi ucine ukhohla vele ucine vele ikhanda lingasasebenzi like linjele babakithi kodwa ilizwe lithathwa kwakuma-temporal teachers getting opportunity
wothi sinike ithuba kwabanye nkosikazi nkomo kodwa sibongile kakhulu uthukuthele hayi sibongile kakhulu lathi kulungile umamdluli lapha sefuna ukuhamba angatsho ilizwi lakhe lokugcina mavela singakakuphili kuwe mamdluli ntshono elakho elokugcina singakakulirelease uhambe
elami elokugcina yikuthi singomama asibe nemthandazweni ngoba yeyi abantu abangamadoda inhliziyo zabo ziyaphangisa ukudinwa uyabona bese becina besithi hhayi okuvukayo kakuvuke so thina singomama asithandazeni kakhulu ukuthi abantwana labana njengoba baphikisa ethi yena kayindawo kabambulale uyabona ukuthi uthi vele umuntu ezondile ubususithi imbulala umlomo nje lo wokuqala umuntu ukuthi akubulale kusasa kube sokusiba kubi and bengambulala asoze befe bodwa kuyagcina sokusifa labantu abangalacala njalo lawo amasotsha siwafiseli ukufa siwafiseli impilo ende ngoba umsebenzi awenzile omkhulu so bomama asibambeni umthandazo kakhulu ngelizwe lethu ngoba athesike phela amehlo wonke asekhangele eZimbabwe kodwa izulu sidubeka amehlo wonke bekhangele eceleni abantwana bethu behamba lo Limpopo egcwele izulu liyenza ngathi abantwana bayahamba lo Limpopo egcwele bayaphenduka futhi bahle kuzo bethu amaZimbabwe kulanto abangayesabiyo bachapha ngitsho Limpopo egcwele akulamuntu ongayesaba amanzi igama lelo likuhlungu kakhulu ukuthi ukuyethwa wena kawuyesabi kathesi ngoba sesikhipha umgabe sebeqalisa ukubona ukuthi siyesaba no asithandaze nini bomama ilizwe lethu liye phambili umgabe kahambe usihluphile usibulalela izihlobo eziningi kakhulu abantwana baphila abanye abantu lakathi sabakwazi abantu babo banga bomama asikhumbule nini umhlelo omunye lomunye umama wakho wathwala umntwana wahlelelwa mhlane belethwa umfulalwana wathatha abantwana abaningi kakhulu abavele ezimbabwe umgabe ulwe impi yemfihlo kakhulu labantu impi ebuhlungu kakhulu so asithandaze nini umgabe kahambe uzuma yena hayi please xa kulomuntu ozwayo oseduze ongayamtshela siyamcela ake abeke unyawo lwakhe eceleni kwezimbabwe uza sizaphela simbize next time sesisephathini
hayi kulungile mbongile kakhulu mamanyathi mamdluli usiphathisa kuhlelo all those you could tell the passion and the emotions that were going through them. Mm-hmm. Mrs. Nkomo was calling from the UK and she was saying she's happy of what because of what's happening back in Zimbabwe.
Mm-hmm.
Even though the process hasn't gone through, but as far as she's concerned, she's happy
mm-hmm.
that it's long last. And then Mom Luli was saying we need to pray even more so that it doesn't get bloody.
Yes, I'd also like to go back to the people that are actually live streaming with us. Sisi Stella Gideon Muchemwa, variku UK, taiwana message yenyu manyora uti hashtag mazimai tunokutenda ifaith muta imi. Vanyo Repaport, Ndifonere, Patience Walker, thank you for writing in. We will call you Sehlule Ndowu, Atifti Ndifonere, Shafona. Tuverenga kuva kuna Mkoma Simon Mabasu. Varuguti, the Zim News is in papers in South Africa, Kenya and other African countries. Sadak, 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 please leave us alone. We want to solve our problems. Tega. Gahonga hundo amenu wanyoro anzi viva chiwenga from Vindok Innocent Magebo aruti nasi anzi nasi muruguti pakureiko VOA aiwa nasi ruguta taura nenya ya iriku itika munyika kuti iriku madzimai iriku ibata sei simbarashi enya washa anzi watching from Northwest and this is what iriku Northwest ndia kupu PJ Charles Mube anzi umgabe amenu wanyoro ipapapa watching from Johannesburg and the Innocent Show uyu. Bishop John Gwiriri varikuti pakaipa zvikufunga pakaipa zviri kufunga vanhu handizvo. Bishop Dema mataura kuti ndezvipi zviripo kana muri kuziva nokuti ndoziva kuti vamwe mabishop ese avo veAnglican Church varimo munaurwana kana murimo munaurwana idzi ibvai matitaurira tibva takubatai motibatisa kuti zviri kufunga vanhu zvamuri kuti handizvo ndezvipi mutionese Nicholas Mambo ari kuti mugabe ma step down so that we can visit our neighbors Zimbabwe ndofunga vari out of Zimbabwe hanzi pakaipa hanzi ndichangouya pano zviri sei sei saka kutaurawo kuri kuita vamwe ko PJ vazhinji vari kutaura ivo kuti vari kufadzwa nezviri kuitika asi ticharamba tichingokupai zviri kubuda kumusha uko pari zvino tiri kunzwa kuti pane nhaurirano dziri kuitwa pane nhumwa dzakabva ku South Africa uyezve nechechi Roman Catholic varimo munaurwana idzodzo vari kukurukura navachiwenga nevamwewo vechiuto ndo zvatange tikupai over to you PJ
yeah watching ivalela vese kutwa musamalunga lunga watching in Botswana ibuto kaliye pambili utavane ndlovu kuti sikathele ngaleli kehla kunini sure upretty ncube uti watching urusere farai watching from Botswana kanye Brian Tabete where is Mnangagwa kutwa we need answers. Abanengi vele bakhanya bethakazelela sibili ukuthi ibutho lithethe njalo bathukuthele ukuthi kungaza ke uzuma khanya ngani ngabamthakazelele it looks like they are saying Sadak stay out of Zimbabwe's process. They are even saying Zuma stay out of it as well. We'll sort it out ourselves. I don't know how, but a lot of people they don't seem to like the fact that Zuma is coming to intervene.
I think really, PJ, all eyes are on Zimbabwe at the moment. Ndirikuona vazhinji vari kunyora apa kuti ku South Africa kwavari vari kuti news dzese ukangobatisa kudai vari kutaura nezveZimbabwe. Uyezve vari kuti saka titibatisei kuti chii chaizvo chiri kuitika. PJ, iwewe neni tese. takangu garo tuda kuziva kuti chii chiri kuitika ikoko kumusangano watiri kunzwa kuti uri kuitwa kumba kwa vamugabe tiri kunzwa kuti pane nhumwa dzakatumwa uyezve pari zvino vari kutaura ne ivava vechiuto na baba ndivo ari kunyatsostara father vanonzi fathani
father mukonore
ve Roman Catholic varipo vachiedza kuyananisa vanhu saka ndo zvatiri kutarisa kuti pamwe tichaona white smoke iye inowanzobuda kana pachinge
pachigadzwa papa we Roman Catholic.
Ndirikunzwa kuti sisi Stella Gideon Muchemwa nekuti ndo vamwe vanyora vaye kuti hashtag madzimai vapa nhare. Makadi sisi Stella.
Ndiripo hangu makadi zvenyu ndisisi Marvelous.
Ehe ndisisi Marvelous. Ah tinokuchingamidza ipachirongwa.
Makadi.
Aiwa tiri wadi.
Tinotenda chose mufungeni zvamuri kutiitira izvi nechitipa mafeedback ari kuitika kumba tinotenda chose kutiitire zvakanaka mufungi
aiwa nesuwo tinotenda imi pane zvamungada here kutaura semadzimai muri kuona sei zviri kuitika izvi
zviri kuitika kumba izvi zvinoti kusuwisa zvoti zvoti kufadza zvoti kusuisa zvakare zvoti unobva washaya kuti apa unenge uri kure unobva washaya kuti ndoita zvekuita seiko sesi madzimai so vakomana kadai mwari vangotiitirawo nyasha mufungi mukati menyika yedu yezimbabwe nekuti ai chinhu chinokosha zvikuru I know kuti Grace Mugabe ano abusa zita rekuti humai rekuti mai ari kuabusa humai hwedu nekuti munhu wemudzimai ane tsitsi munhu wemudzimai haaite sezvinoita mai vaya vaya zvavakaita zvavanoita mukati menyika yedu yezimbabwe munhu wemudzimai ane rudo munhu wemudzimai anonzira vamwe ngoni achitaura zvinomutsa achitaurawo zvinhu zvaka zvinoratidza kuti munhu uyu ane dignity ane respect kune vanhu munhu haudzitutsire vanhu pasi uchitaura uchipopota uchidini sezvavari kuita izvi ndo zvamutsa zvinhu zvese izvi asi ndinofara nekuda kwekuti mwari zvavanoita pavane time yavanozopindura vanhu vakadzi takachema ndofunga takaenda pamikani machechi dzakasiyana kana muno muuk ndiri muuk ndiaichiremember chechi yangu tichitsanya for 30 days chinhu ndatitsanyirei zimbabwe tichienda pamutsani semadzimai tichimuka makuseni seni tichitsanya tichinamata every after every hour every hour tichinamata nenyaya yezimbabwe nenyaya yekuti tiri madzimai nekuti chinonzi umai ndokunyika nekuti pasina amai pasina vana nemachinzido vanaani vaibigira ivo masoja vacho hapana nhingirimini hapana nyika pasina kana kunzi mai vakabereka munhu vakabereka mugabe vakabereka isusu vana mai tine kodzero dzedu tine zvatinokoshawo kuti timire tichitaura nenyaya yenyika iri yezimbabwe nhasi nhasi zimbabwe yavo mamiziri ende zvechokwadi baba Thomas Mapfumo vakaprofita kuti nyika iye yave mandembe ende zvishuwa nyika iye yezimbabwe yave
mandembebaba Mapfumo
ruya rwaakunyatsorikoda manji zvaakunyatsoshanda kuti mandembe ayaye imagine asikana kuti unoti ungatumira mubereki wako mari kuzimbabwe kuti wamutumira mari kuti atinge chikafu mari yapinda wekutaurira kuti mwanangu handikwanisi kutora mari iyaiya nekuti iye zvinezvi ndikaenda ndikamuka kuseni kuti ndiende kunogarira mari imazini kunogarira palaini mari yako iri mubhengi kuti utore mari yako uenda palaini kumukira kuti uwane mari iyoyo odzoka hunzi ndashaya oraiti chitorai neecopay ecopay chinotaura kuti tinobata 20% imanzembe umbembe huyauya hwanyatsobuda zvino pachii mufungi
aiwa tinokutendai chaizvo
mbembe huya saka mani zvinoitika nezvekuti mwarika vapindura uye mwari ezvinezvi hapana muchaona zvinogadzirisika zvega bekause mwari ndo vapinda pachigaro
aiwa tinotenda chaizvo amai Muchemwa tinotenda chaizvo nokuti nguva dzedu ndodzadyanana asi tinotenda nekuti ndaida kuti mupinde because mabva manyora kuti hashtag madzimai ndazvifarira chaizvo chaizvo saka tinokutendai
Aiwa, no problem, auntie. Maita shenu funge.
Okay, bye bye. PJ, tine vamwe sister Patricia Madondo varikuti hashtag madzimai I am watching from Gaborone. Aiwa tinokutendai. Sylvia Sunguro tirikuona arikuita happy dance. Ane emoji ye happy dance anzi isusu tirikufara. Tina sister yedu vari muno mu Washington tafadzwa Esnat Matinenga arikuti tirikufara. Hanzi sisi marvelous tirikufara. Hanzi na Bishop John Gwiriri vanhu zvavari kufunga handizvo. Bishop dai manga muri kukwanisa kuti udza kuti ndezvipi chaizvo chaizvo. Nekuti tinoona kuti pane mabishop arimo imomo munhaurwana pamwe ndimi mumwe wavo. Nyorai namba ipapa patikufonerei mubva matitsanangurira kuti zvii chaizvo zviri kunyatsoitika. Zvamungade kuti vanhu vazive.
Tinotumisa Nkumpo is watching. Steven Kumbudzi Malava, Sadek just step back a bit because the time when we need them, they shut us out. So please, they must leave Zimbabwe. Mhloni Penny, utena when Mugabe, but Morgan Zuma did not interfere. So now we must do the same. Let the army sort it out. That Madara, we are tired. Umusa Mazibugo, uti watching, you say run back. Kulu must fall. His kati manje is over. Omunye lai utena nana yebo machaiva na wahlabela la ingoma wathi lelise galila mali ye galila mali asisela imali
mafini ya paka omanti wanzwa amai vatataura navo amai Stella vari iko ku UK vanga vari kuti chiri kunyanyo vanetsa ndechekuti kunyango vakakumbira vakatumira mari kuvabereki vavo PJ vari kutora nguva vachienda kuti kuti vatore mari yevo mboti okay ichaenda muiko cash votorerwa 20% saka vari kuti vari kuda kuti ivo zvinhu zvigadzirike munyika madzimai vari kushava vari kunze kwenyika tidzokere kumusha tinobatsira kuti nyika iyo igokwanisa kunge ichibuda zvakanaka. Sisi Yehuda Nkomo ari kuti amen. Zimbabwe iri kuuya shuwa. Hanzi vamukonori for peace and justice chokwadi ngachibude.
Saka vapinda muchirongwa vaya.
Ndinovaziva very very munhu motatombotaura.
Passionate tatombotaura.
Dai tatikwanisa kuwana mukoma bishop bishop Gwiriri vanyora namba dzavo panapa. Ndikunzwa kuti hanzi tina mukoma give more. Asi nguva yedu ndoyadyanana tikakwanisa kuwana bishop vari kutaura ivo kuti ndifonerei zvingatinakire chaizvo. Handisi kuziva zvinezvi PJ kuti toita sei tobata here tibate bishop kana kuti tombotaura namukoma give more noti nhasi achida kupa mukana kumadzimai mukoma give more tichakufonerai futi tinotenda mauya pachirongwa asi nhasi toda kumbopa mukana kumadzimai tinokutendai mukoma give more kuti mapinda pachirongwa
sivili kodwa ake sifuna vesifazane namhlanje sona omama yelithuba labo leli ngolesine kuphela lapha ngomvulo olesibili olesithathu olesihlanu kuyabe kungamadoda.
Hanzi na Caroline Chikodza tiri tisi marvelous. Mamborara here imi
hatina
tangatirara hope rugare
tangatimori pano mazuva mairi ese ende tiri kungoenderera mberi
kusvikira
zvanaka
ende tinenge tichikutaurai zviri kuitika mukoma give more tinokumbira ruregerero asi nhasi tati ngatimbopai mukana kumadzimai vatati tiri kuda kutaura navo ndi Bishop John Gwirira vasi tichavatsvaga nekuti nhasi nemaprogiramu ari kuenderera mberi saka mukupindana kwemamwe maprogiramu tichakutsvagai kuti muuye munyatso tuzo kuti zvamuri kuziva imimi zvisiri kuziviwa nevamwe ndezvipi. Tochingamidza zve Maliva Beach asi ari kuti watching from Cape Town. Cape Town yakabata panapa. Hanzi na Hilda Nkomo Bishop please tipei pfungwa dzenyu tinzwewo vedu we. Nekuti Bishop vangagona kunge vane imwe breaking news yatisiri kuziva. Lucia Joe hanzi hi aiwa makadiko Priska Kanengoni watching from Gabs. Madzimai nhasi manyatsoti vaidza panapa tiri kufara chaizvo.
Hashtag
madzimai. Saka pamuri ipapa mukakwanisa kuti dzvanyira pakanzi share tinobva tafara. Uye zvatisi kumboona PJ vanhu vari kutiona here kana kutinzwa hapana kana like hapana kana love. Ko zviri kufamba sei ko panapa. Charity Machaya tiri kukuona muri kuti pfe. Saka hatisi kuzoti muri kutinzwa here kana kuti kwete kana muri kutinzwa dzvanyai malaika yotione kuti chokwadi tiri tese. Regai tichipedzisa kuverenga zvinhu hanzi na Stanley Crocodile. Sadak, leave us alone. We don't need your help. Let Bishop tell us the breaking news na Boni Murombezi. Aiwa, rambei makatea ipo pano na utitikia zoka jena stripana tiskurara bata.
Tiskurara.
Mugenezi warakanaka. Thank you so much to all those who joined us today. It was open house for all the ladies out there. We wanted to hear your views and we thank everybody who was here with us. Please share, like, comment. I'm Marvelous Mklanganya huye.
Na practice Jeremiah Mbonga Bonke, Umam Juli, Labo Bonke, Mrs. Nkomo. Practice Jeremiah.